A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, November 14th, 2018. This is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the one-year anniversary of the stepping down of President Robert Mugabe from power.
On this day last year, Zimbabwe was at a crossroads as pressure to remove Robert Mugabe mounted.
As dawn broke over Harare on the morning of 14 November last year, residents looked out of their windows to see soldiers patrolling the streets. After a day and night of frayed nerves with rumors of a coup and sightings of troop movements, the plotters struck.
On the night of November 14th, the Minister of Foreign Affairs, Sibusiso Moyo, then an Army General, announced on ZTV that soldiers were only targeting criminals around President Mugabe and he was safe. This gave many Zimbabweans in the diaspora the opportunity they were waiting for to go back home and start a new life.
We want to hear from you. How is life now? How has it been after that fateful day, especially those in the diaspora, if they are still in the diaspora? We know some of you have gone back to Zimbabwe, but let's talk about it.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Ungu Chris nasi igore rakwana gore hanzi mazuva ano mhanya ratokwana gore sekutamba 14 November gore 2017 14 November 2018 gore rakwana kubva pakatanga kuziviswa nemauto kuti kupindira munyaya dzezvematongero enyika muZimbabwe vachiti vamugabe vakanga vachitadza kutonga kutungamira nyika zvikuru munyaya dzezvoupfumi nekugara kwakanaka kwevanhu zvakaita kuti vati vamugabe tiri kuvabvisa nekuti vakavatenderedza ndo vanhu vari kuwedzera kana kukonzeresa kuparara kwenyika. Hanzi, we are only targeting criminals around Mr. Mugabe. Ndo zvakaita kuti vamugabe vabve pachigaro. Tinonzwa kuti musi iwoyo, musi 14 usiku iwo wa 14 November 2017 vave gurukota izvino rezve kudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vakaenda panhepfenyuro vachizivisa kuti masamba asiyana, zvinhu zvachinja. Ndovamboita kuti vange vari pamatomu nguva iyoyo, mauto anga ari pamatomu vachizivisa kuti paita shanduko. Vakawanda vakapembera, takazoona kubva musi wa 15 zvichienda mberi vanhu vachiita ukama hwebhurugwa nebhande nemauto mumaguta akasiyana siyana. Zvakapawo vanhu vakawanda shuviro vari kunze kwenyika kuti zvinhu zvanaka, tarisiro yekudzokera kumusha yavepo. Kune vamwe vataimbotaura navo vachitaura ndane makore makumi matatu naanoraudza ndisati ndadzokera kumusha nekuti vanga vasingadyidzana nehurumende yavamugabe, asi vazhinji vakaona iwoyo semukana wekuti vakwanisa kudzokera kumusha. Tikazonzwawo vamwe vaitonzi vakadzokera kumusha nguva iyoyo. Saka toda kunzwa kuti vana vezimbabwe, gore irori kubva muna 2017 November 14 kusvika nhasi, ishanduko dzipi dzamaona kune vakadzokera kumusha? Tipeiwo mamirira azvakaita. Kune vakamboenda vakazofunga kudzoka zvakare kudzokera kudiaspora? Tiudzewo. Kune vakanga vakangosunga mabhegi vachiti zvichazonaka kupfuura zvara zvaita? Tiudzei. Pindai muchirongwa. Ndomukana watiri kuda kuti kurukure tinzwe zvinhu zvakamira sei, Chris.
Yebo Jonga, zulukandaba namhlanje ke sixoxa ngokwenelisa umnyaka ogcweleyo umbuso kamongameli Robert Mugabe wafika emaphethelweni. Ye, siyazi ukuthi kwenzakala okuningi ukuze kufike kuleso sibanga. Kwaqala ke sibona ayethiwa amarali akankosikazi Grace Mugabe, ayethiwa yini Jonga? ama rally lawa
youth interface.
Yeah, ama youth interface sabona agcwala ilizwe lonke sezwa umsekeli kamongameli owayengumsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa sokuthiwa sexothiwe ebandleni lokunye okunjalo kwaze kwathi mhla ka 14 November lamhlanje ke yiko esezwa khona ukubana amapolice athi hayi sesigombolozele labo abakade bengaphathi kuhle umbuso lokunye okunjalo kodwa umongameli Mugabe hayi yena uzihlalele siyamlondoloza kahle hayi mina ukuthi ngikukhuluma ngisoze ngikhulume kahle kodwa sikuzweni kuye yena ngokwakhe uqobo lwakhe uSB Moyo ukuthi wathini mhlalokho kasimzweni
Comrade R.G. Mugabe and his family are safe and sound, and their security is guaranteed. We are only targeting criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country in order to bring them to justice.
Yebo ke nango ke oya yiko kwaqala khona udaba jonga
hanzi tirikuda kuti vari kukonzera kushupika kwevanhu vanga vachitarisana nemutemo bring them to justice atizo zviri kuita here izvozvo tataona here vati vamiswa pamberi pematare vachiwanikwa ine dzimhosva dzekukonzeresa kusagadzikana kwa kuri munyika
jonga sesike sabona bakhona abahambayo nje kwe one day uzokuthiwa uhambile court but indaba zakhona azicaci kahle ukuthi ubucriminal bakhona kwakuyini kahle kahle
apana ari kuziwa wongu vateereri nevatariri tinofanira kunge tichirangaridzana kuti masondo kana mazuva akanga akanangana nekuti tizosvika musi wa 14 November ndo mazuva atakaona semisangano yaiitwa na mai Mugabe nevechidiki vezano PF vamugabe vaiendawo kumisangano yainzi ma youth interface misangano iyoyo yaiitwa mumaptunhu enyika ndo matainzwa vaifungidzirwawo kunzi vaikanganisa mafambisiro ehurumende yavamugabe kufambisa zvinhu muzano PF mo vachitakatwawo nekutaurwa nemazita zvikuru naamai Mugabe takaonawo mazuva iwayo vave mutungamiri wenyika yezvino vaemasoni Mnangagwa vachinongedzwa kunzi vaida kupidigura vamugabe zvakazera kuti vamunangagwa vatize munyika vachimboenda kusouth africa asi variko vakazotumira mashoko atakaona tose ekuti ndakagadzikana ndakachengetedzeka ndiri safe asi ndiri kudzoka munyika kuzotungamira vakawanda vakangotorawo seje kana kuti semashoko anotaurwa nemunhu anenge atsamwiswa kunza ndichadzoka ndichakuona zvekukuita asi takazoona zvechokwadi mauto paakapindira munyaya idzi takazonzwa vamunangagwa ndoha mutungamiri wenyika saka zvakawanda zvakaitika munguva iyoyo zvatogona kunge tichikurukura nhasi asi chikuru chatiri kuda kunzwa ndechekuti imi vana vezimbabwe vari kunze nevari munyika zvii zvamuri kuona shanduko yamaona yaunzwa pagore rimwe chete irori Chris
Yebo jonga today like we said earlier on we are talking about the 1 year anniversary that saw then President Robert Mugabe toppled from power, although there are some controversies surrounding the terminology of what took place. Some say it's not a coup, some say it's a soft coup. Whatever it is, it happened, and let's talk about it.
Hello? Tisatane vatereri vari parunare regai timbotarisa mashoko nezvimwe zvatironzwa kune vamwe vanga vachimboteerawo nyaya dzakaita saidzodzi tichiri kurangarira kuti muna 2017 imomo pakaitawo matanho ekuti vamugabe vanga vachinzi vasiye chigaro kana kuti vabve pautongi vamugabe vakambenge vachitsikawo madziro vachiramba kusiya basa pakasunge pakutorwa matanho nedare reparamende rekuva impicha kana kuvati vange vachimanikidzwa kusiya chigaro takazoona vamugabe vakazosvika pakusaina vakabvuma kusiya chigaro zvakazoita kuti vanhu vange vachipembera asi veruzhinji vakapinda mumigwagwa pamwe chete nemisangano yakaitwa kana fanika musangano mukuru wakaitwa kuHighfield vaifungidzira kuti vamugabe kana vasiya chigaro pachaumbwa hurumende inenge iine mapoka akasiyana siyana inofanira kubata matomu taizvinzwa zvakare izvo zvokubva kune vamwe muzano PF pamwe chete nevesangano revakarwa hunde rusununguko vaikurudzira kuti pange pachiumbwa hurumende iyo yakafanana naizvozvo yemubatanidzwa asi vamugabe pavakangonzi vasiya chigaro vabvuma kusaina magwaro ekuti vabva pachigaro takaona vakare muzano PF imomo vachibuda vachitaura kuti ichi chinhu chedu ichi hapana anoivhiya kunze kwevemusangano ndo vanofanira kunge vachiivhiya zvinove zvakaitawo kuti zvidzikise mufaro mune vamwe vanhu vaitarisira kuti shanduko iyeyi iri kuuya neimwe nzira asi zvinhu zvinoitika mukurarama panogona kunge pane pano nepapo pachitaudzanwa regai tinzwe kuti muteereri wedu wekutanga ndiani alo
alo
mwishe makadiko
ndiripo ndivamanhanda kusouth africa
vamanhanda zviri sei vamanhanda
vamanhanda vari nani zvavo kumakadiko
aiwa tiri vapenyu stereki chirongwa ndicho chachirongwa chedu tese ichi vamanhanda hanzi toita muonera pamwe chuma chemuzukuru
zvokwadi ndo mashoko matsvene iwayo maonero angu ndaanoti zveshuvawo pakanga paine tarisiro yakakurisidza kubvisiwa kwakaitwa former president vamugabe vanhu vanga vaine tarisiro yakakurisidza kuti kuda zvinhu zvichangomuka mangwana chibage chakangoita green nyika yese yakaita green but let me just say this baba chonga Zimbabwe has been condemned for a long time since from the year 2000 from the international community. Zimbabwe was isolated from the international community, including also financial funding. So zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka, political, economical, zvese zvazvanguva manyamamire nerongo. Possible the military, when they took this decision, the idea was trying to shift political dimension. Naizvozvo takatarisira kuti musure mukunge vamugabe vabva vanhu vakafunga kuti pachava negovernment yomubatanidzwa ndikuona kwangu handifungi kuti zvaiita saizvozvo nokuti ZANU-PF was still have got a mandate in which they were given by the electorate. Yaizo expire musure mukunge vamugabe vapedza temu yavo. So in this case I think yanga ichingori in house fight yaida kugadziriswa kuti no ava ngavambovira pasaiti tione kuita move on with a new with a new ideas. Now kupinda kwaita comrade ED like I always say baba joka Zimbabwe inyika yakatonge yava kumawere if I may say so kuti tichaziva kuti tonanga pagrenari riipira tinganovhura rine chibage tikatese tikakwana angava matambudziko makuru so for me I've got a hope that the country is going to change, but it's going to take a little bit more time kuti nyika I change. But for it to happen, we need to be united and sing one song. The other day, vachonga kandipere ndaida kukubvunza imubvunzo. Pane zvakanga zvataurika panguva yakanga yapfuura, but ndakashayiwa mukana uyu. Mukana wandaida kukubvunzai ndezvakanga zvataurwa navamashakare vachibva kumiting yebudget makavabvunza muchiti dei mamuri imwi maiti kudii which are the methods that you are applying to rescue the country vakataura ndaida kuti handizvo zvatakamirira kaizvi chifonerai vamasimba kuchera mugofonera kuna vagift mugano vambokomenda izvo zvataurwa navamashakada kuti ndizvo zvakanaka here izvo zvavataura izvo kutati kana zvakanaka because we cannot do an individual one finger does not make a sound neither one tree can never make a forest tree great people are not seen by their appearance but but what they can do.
Ndachitangoti ndikubvunzei ndisandazo tazorebesa nekuti tinogona kusazo nzwa kuti hatichinanga papi ndanichida kubvunza inini kuti kubva pauya hurumende itsva kusvika nhasi ichi chikuru chaicho chamungati ichi ndo chashanduka kubva kune zvachiurwa naMugabe nekuti nguva yavaMugabe kwakungori neisolation yamuri kutaura yemasanctions nanhasi ichiripo saka zvinoreva kuti hapana shanduko ka
zvachinja. We went to the general election. International community was invited, including the United Nations. All the blocs were invited to observe this election. Zvanga zvisinga chaitike izvozvo. Political freedom yakavhurwa kuti vanhu vave nokusununguka nokutaura zvavanoda. But above all, mukusununguka ikoko, ini chikumbiro chandinacho ndechekuti we have got the best academic, the best vamunoti nyanzvi dzakafunda. We can't be sitting all the time shooting our people down. Why don't we say, that's why I'm always saying, Baba Jongakani, ndogara nichikumbira kuti kune mhaka yemuchimbotadza kumbogara pamwe chete mombokumbirawo kuhurumende kuti nomo ndo mazwi atinawo aya madii kumbofollowa then we dance we move on with one thing kuti vava muzimbabwe ndozvotakatarisira izvi. We can't expect the government to do alone while is the rest are shooting them down.
All right.
Nothing is going to come out of it.
Ndizvo zvama nhanda ramba yanyu muri parunhara asi ipapo ndinoda kuti ndingokupindurai ndisiri kumiririra hangu vana veZimbabwe vese asi vamwe vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vamwe pakaitika nyaya yeshanduko iyi vakaita kurudziro yekuti kuti zvinhu zvinake munyika. Tigadzirise makore makumi matatu nemasere angaungotongwa nyika. Ngatichiitai transitional government inofanira kubata matomu ichibva kumapoka ose so that my ideas emapoka ose ari munyika anonzwikwa zvakaa zvakatotambirwa nevamwe muzanupf asi pakazongonzi vamugabe wabvuma kubva vamwe muzanupf vakatanga kutarisa kuti ndiani anozoda kusara asina chigaro iye zvinhu zvanaka kudai ndobva varamba zvakare saka regai rambai muri parunhare tombokupai kamukamukana kwekuti muzopinda muchirongwa rambai makabata parunhare indigai tidaidze tina vaguni vanove vafrank guni vari muno muwashington dc vanove nhengo yezanup f welcome mr guni chris
yes sir mr guni dr guni how are you doing
I'm good how are you doing sir
fine welcome to the show
I'm happy to join
yes This is exactly 1 year after President Robert Mugabe stepped down from power. And from what you have experienced as a Zimbabwean living in the diaspora, what can you tell us?
Well, I think we have seen a lot of changes that have taken place. For instance, we are experiencing Zimbabweans in general, both in the diaspora and back home, are experiencing a new wave of freedoms that are enshrined and protected in our constitution. For instance, freedom of assembly, freedom of expression. We are seeing political parties conducting their political activities without any political or state hindrance or interference. We also saw for the first time in over two decades a free and fair process towards the conduct of our elections, which happened on the 31st of July. There were the periods towards the elections was very peaceful. During the elections, it was very peaceful. Suffice to say, we had unfortunate instances after the elections, but the conduct of the elections was very free and fair. We have also seen that Zimbabweans are experiencing new opportunities to invest back home because the business environment has changed. The government of Zimbabwe is doing away with the prohibitive laws that stifled or, in other words, prevented investment both by external parties and internal people in Zimbabwe. As people in the diaspora, we are seeing in the horizon, new opportunities are arising for Zimbabweans to invest in our country. We also acknowledge that things haven't moved as fast as other people expected, but that's expected given the extent to which our economy has gone down. I think the president, when he came here, for example, he was here in New York. We sat down with him, and he invited all Zimbabweans to take part in the rebuilding of our nation. Again, that was the first, and it was a big, significant change from the previous government.
Mm. Thank you so much, Dr. Guni. Please, Rambai Muri pa Runare. Vamananda, kune vakawandawo vanofunga kuti ZANU-PF iri kuita zano ndega, zvokuti zvese zvamuri kukurudzira zviya zvokuti dai vashanda nevamwe vaone zvichimbo zvichisenza izvo, nokuti vese opposition kana mamwe masangano vari kupa pfungwa dzavo vangadai vachipawo kuburikidza nemaredhiyo nemapepanhau zvinotosvika chete munzeve dzezanu-PF. Sei vasiri kuzozvitambira kana kuzvishandisa zvine zvataurwa nevamwe izvo?
Handioni saizvozvo baba akandimire. Mufungo wangu unonditaurira kuti we have got an opposition in the country which is led by Mr. Nelson Chamisa. If they have got a country at their heart, vanosarudzana paukuru hwavo woenda kunokurukurira na president nedare repausoro rinotungamirirwa naivo president pachavo. Then mangwana vodzoka vachiti takaenda tichida kunotaura navamunangagwa nedare ravo, vakatirambira. Nyika yopupura zvimwe chetewo ichiti zveshuwa pakava nokuitika kwakafanana naiko. The other issue yokuti vange vachitaura vachishandisa media kuti ndo zvatiri kuda kuti tinge tichiita, I don't think so. It works that way. Political decision and the political way of approaching, it has got its own methods. Ndinofunga kuti kana vakataurirana nenzira yakafanana neyandiri kufunga iyoyi, kuti vakasimuka vachiti handiti mbonotaurirana napresident, tivabhuke. President, this is what we have. We think if we can come up with this and this and this and this, and then president is not going to take that decision alone at the same time. He's going to say also, I've heard you guys. Let me also talk to my old colleagues. Then at the end of the day, nika inofambira pamwe chete, vanhu vai inofunga imwe chete. Not to attack from the other side, You cannot, in a war, you cannot approach so many fronts. You cannot win the war. So I believe kuti kana vaine maideas akanaka, zvisiri zvokungoakiza kuti ZANU-PF iri kuita zano ndoga, kana vasati vashandisa that kind of method, I don't think so kuti zvinenge zvakanaka. Hongo musakabvo baba vatsangirai pavakashayika, mukataresa stanzi yavakatora pajeni iri yai yakaitika iyai, pakava nokufambidzana. Ivo vachifambawo vaine vakuru vakanga vatumwa nesajaki vakanga varipo pamwe chete. Kwete zviri kuitika izvi. Izvi zviri kuitika hazvina kwazvinotisvika, kwazvinotisvika baba Jonga Kandimire. But at the end of the day, vanosafa vanhu veruzhinji vakagara vari mukati menyika. Ava vane zvinhu zvimbavo vari pamusoro vanoziva zvavanenge vachiita. But I don't think so that is good language that we can apply. We rather apply a better method that will unite Zimbabweans. Then we move on with one song.
Thank you so much, Vamananda Maita Basa. Chris, Vamananda, munogona sindevele.
Mana ngizame kangani.
Kuluma.
Ngiyacabanga ukuthi Baba Chamisa and his own colleagues mabefuna ukuthi i-government ibalalele. Kufanele nje ukuthi bona basuke lapho bahlangane nobaba upresident omnangaba nabalandeli bakhe, bakhulumisane amazwi okubambana namazwi okuphakamisa umnotho welizwe ukuthi elizwe sifuna ukuthi ukuthi siye phambili singayenza njani babonisane ama problem akhona inkinga zikhona so that mabe suka lapha bayohamba nendlela eyodwa bezwana ukuthi no this is what we want.
Hayi kuzwakala, ayisibongile kakhulu ba.
Ngiyabonga, ngiyathokoza.
Yes, Chonga, we have some callers waiting on the line. Our first caller is Skumbuzo Moyo. Siyakwamukela Moyo.
Sanibonani ba.
Ye, linjani?
Hayi siyaphila, linjani lena kwase America?
Hayi siyaphila, lingaphi komhlaba?
Ise South Africa.
Oh, e South Africa. Ah, okay. Ungasiyela ukuthi ngesikhathi lesi ngomnyaka odluleyo, wawusulungiselele yini ukuphenduke eZimbabwe?
Angizange vele ngifite nakhona ukulungiselela ukubuya ekhaya because bengisazi ukuthi kuyini osokusenzakala the next. Inkinga yezani yona ngwayo isibonile. Masikhuluma ngezani sikhuluma ngento amathambo agcwele impethu phakathi. Into yezani ephilayo. Ngamasoja lawo nje ukuthi umbuso uyazi ukuthi uma uphedwe ngabantu abaphethe izikhali. Akukho into esizoyenza thina singabantu. Except ukuthi abantu kuphela bathwala izikhali baqondane nawo. Kodeni lolu hluphe sesibhekane lalo ngoba sesihlupheke kakhulu sina abantwana bezimbabwe. Ngapha phandle kwamazwe lapho esihlala khona, abantwana bakhona bakhathazeka kabuhlungu. Alibali yabona uma begibele ezitimeleni behamba belenga ngaphandle, abanye bayawa benyathelwa izitimela. So ngathabala lizwe, ilizwe likhona ekhaya but kukhona abantu abalobuhwaba abangafawuliyo ukusuka ekudleni since 1980 esathola izibuse. Bangasitshela ukuthi yini abayenzile elizweni. Behlulekile abavuma abantu bezani ukuthi befailed behlulekile. Umgabe sebemqondisa bemsale nale but ube ngcono kakhulu than umnangako. Umnangako ke manje it's a totally failed. It's 1 year namhla. Bangasitshela itsho lalaba abakhulumayo abagona bezani ukuthi abasitshele nje one thing from ama policies achiefa komgabu ukuthi bathintheni yipi police abayitshintshile engenza ukuthi ama business people abuye eZimbabwe azovula ama industry.
Hayi siyakuzwa, sibongile ngembono yakho ba.
Hayi siyabonga.
Yes Jonga.
Ngokungoze.
Yeah, he says, you know, he doesn't see any change. Actually, I asked him the first question I asked him this time last year, were you preparing to go back home, you know, because of the change in government? He says, never. I never prepared because I knew what was coming up. I forgot to ask him, how did he know? Yes, we have another caller. Silomlaleli omunye njalo. Siyakwamukela kuhle.
Hello.
Yebo.
Ngankomo, kunjani?
Ye, ngugandi.
Ngugandi namuhla. Gandi kunjani?
Hayi ngiyaphila. Nisikhuluma lo bani ba?
Ngathi ngutalent.
Oh. Dube. Oh, uDube. Ungapi komhlaba Dube?
Ngisenamibia endaweni okuthiwa kuse Oshakati.
Oshakati. Ah, okay. Ungasitshela ukuthi ngomnyaka odluleyo ngesikhathi lesi wawusucabangani? Wawucabangani na ukuphenduka ekhaya?
Hayi mina kahle kahle ekhaya ngihlala ngikhona kusenzakala ngalesiyana sikhathi ngibona ngangizosalelwe ngamalanga amalutshwane ukuthi zami ngiyefika ekhaya. Ngaba khona futhi kusanda kusenzakala but uSupho abantu ababuza lapha ngezwa ukuthi likhuluma ngokuthi umehluko osuthe wabakhona abantu nganaba abakutholi kahle lapha ngoba abantu abasekela ibandla ezizame ukukhefu kukhanya bona bakhangelela ukuthi ngeke kuza kuhle besibuza bangcono besisapota wona kodwa ukuthi sokube lo mehluko bani akuna izinto sezibe nzima lapha Gandhi kususela ukuphuma kwabamgaba akuzange yezitshintshile but the negative side yebona abakhulu bezano hhayi abaningi bathe bathorathola sibili ngemva kokumehluko leyi for example finance minister we foreign affairs wae ni socha katese ngu minister yivalu wabanyi watola tolile patini ngu iti Zimbabwe ya hai just pete just pete la shema
wala
milangeska nisilu onke desi nisivezi zangate na mitia anzai ngiwe niti kombi yungu patisu ula kutengi yungu nga so maari yungu dene shoku kutengu ula kutake sake nitume zeka nisika tam kabali nantume zimari kutengi kuna ngali katese ingatula mana wipendula hapa kumbiradi umele mbichi nje tu US ukutiwe tengelu mtu anumutu we flu we e farmers and they want
funke
loku is going to the negative side umutu wanko
hai siya kuzwa kakhulu sibongile kakhulu ba
yabonga kanti
okay. So thank you so much. We have two callers wakamirira vaterere vaviri tina andizwe ndimuzvare kana amai Modesta Taruinga na amai Miriam Marete. Tutanga kunzwa kuna amai Modesta kana muzvare Modesta Taruinga makadi takasimba muri kufona muri kupi South Africa. Ndaikumbira kamungo kwidza volume revolume yenyu yevoice muri pasi zvekuti takazoisa pa radio handizoni munzwane wangadi.
Victoria.
Ndimuzvare kana amai?
Modesta.
Okay. Muzvare Taruinga, 2017 pakaita shanduko iyo iya turukurukura nezvayo. Mushure meshanduko iyo matano apa makatorawo vakawanda vari kunze kwenyika vakata takambosunga mabag takutarisira kudzokera kumusha. Vamwe vakatodzokera vari kuti zvinhu zviri kufamba kumusha. Vamwe vachiri kungoti rimwe gumbo richiri kune imwe nyika rimwe ra muZimbabwe. Imi makamira papi?
Chirwere
chechikana kuti ronda rinoitwa remota riyeri kuti mota ringe richikwanisa kurapika rinotosvinwa kushina kwacho kunorwadza kunotogona kuinvolva kucheka imwe nyama ipapo kuti muromo weronda uye ukure kuti mukwanise kuburitsa chinonzi chitsomo chemota chinenge chirimo. Saka vamwe vari kuti ndongo yati zvinezvi kushina mota zvinhu zvinotombosunga morwadziwa asi kana ronda iro razopora munotokanganwa kuti makamboita mota.
Ya tinofanira kurwadziwa because atingatarisiri atibita sasedhiwana atingatarisiri vamunangaro vanga vavatogadzirisa nyika because nyika yanga yatofa kudhara saka zvotodawo nguva kuti Zimbabwe inyasi.
Saka muri kuti ngavambopiwa nguva
vangavambocha zvafanisisi musha kwedisi kwakune my road mapoto but tara yatoripo ino saidi rakanaka but
Okay. Aiwa maita basa muzvare Modesta Taruinga vari kuPretoria South Africa. Tinotenda zvikuru. Regai tinzwe kuna muzvare kana ndimai Miriam Marete tisata zotsanangura hedu nerumwe rurimi kuti vaviri havati mai Marete kana muzvare Marete makadi. Aiwa ndiri mupenyu ndimai ndimuzvare.
Ndimuzvare
muri kupi?
Ndiri kuPretoria ndokwandiriwo kwamajanga.
Aiwa taura henyu, thank you so much.
Kubvisa kwatakaita vamugareka tichiisa vamunangagwa mukwamajonga zvakafanana nekuti wabvisa fridge uchiti haisi kuprodusa chando chakakwana yobva anotenga cooler box ndofunga mukada kutarisa zvakaitika gore rakapera 2017 ndokunga video yangu yakaita viral South Africa, BBC News, everywhere. anditika nekuda kwekuti dakaita simba rekutaura tichiti zvavati tiri kubatana tese pozoitwa like government yemubatanidzwa kuti zvinhu zvingoreruka vaniko aiwa ka tiri kungoshandisa.
Hello? Hello? Ndofunga taita dambudziko rekurasana parunhare namuzvare Miriam Marete. Tichaedza kuti vabate zvakare. Ndotanga hamuna kuti zvambotaurwa namuzvare Modesta Taruinga Chris vanga vari kuPretoria. She said nothing much has changed. Things are getting worse during the Mugabe era. But at the same time, she is also saying maybe if we give them time, they may need time, the new government may need time to fix things. And she gave an example of a road in her area. She says it used to be full of potholes, but now is tarred. So those are some of the things that she is noticing as a positive. But on the other hand, she's also saying the issue of security is so relaxed as compared to during the Mugabe era. And then Muzare Miriam Marete, also from Pretoria, she was in the middle of speaking her mind when the call got lost there. But she had said the issue of replacing former President Robert Mugabe with President Emmerson Mnangagwa is just like replacing a fridge. Because it's not making ice or it's not getting cold enough for you, and then you replace it with a cooler box. That's the example she gave, Chris.
Quite interesting, Chonga. Silomu njalo umlaleli umasuku, siya kwamukela kuhlelo. Hello? Hello?
Hello, Masuku.
Unjani, Masuku?
Oh, okay. Right. Maybe you can bring in Dr. Guni while we
wait for Masuku. Mm-hmm. Dr. Guni, you mentioned earlier on that there has been some positive changes, but when you look at what has been happening, especially in terms of human rights violations or just human rights abuses, you'll find that there hasn't been much change. I'll give you an example. Just 2 days ago, the Member of Parliament for Binga South, Mr. Joel Gabuza, appeared in court for having said some nasty things about President Emmerson Mnangagwa. But remember, he's got that right under the Constitution. What do you say about that? Dr. Guni?
A positive sense. There has been a lot of reform in the legal framework. A lot of our laws are being realigned to confirm or be in sync with the new constitution. I also want to acknowledge that at times some of our arms of the state are lagging behind in following through and keeping up to date with the changing legal environment. It's unfortunate that at times we see here and there issues that we are not supposed to be seeing. I understand that Honorable Gabuza was arrested for denigrating the office of the president and not the person of the president. My understanding is that the law does give freedom to all Zimbabweans to criticize the president as they may wish. The president himself encourages Zimbabweans to challenge him and to keep him accountable, including his entire government, and openly criticize him, but within the framework of the law. In some instances, I think it's important for people to realize that it's the office of the president that is protected under the law, but not the president himself as an individual. And I can only presume that the case of Honorable Gabuza will not go far. I think the courts will simply throw this away. Those are, you know, ups and downs that we are noticing, but those are not significant issues. Overally, I think everyone would agree with me that we have seen significant positive changes. There are no more ridiculous roadblocks in the roads, for example. We are seeing less and less cases of citizens complaining of bribery by arms of state, like the police and so forth. we are seeing the judicial system operating as it should, without fear or favoring anybody. We are seeing the wheels of justice getting into motion. People in government, senior government officials, former senior government officials being arrested for things ranging from corruption to abuse of office and so forth. All these are positive changes. We just had a listener from South Africa who was indicating that even roads that were full of potholes, right now they are all tarred, they are being resurfaced. Things are changing. It's slow change, but it is change. And I think people should look on the positive side. Yes, we should not ignore the negative side, but we should also acknowledge the positive improvements that we are seeing in our country. The economy is not moving as fast as people would have loved to, but I think we are moving in the right direction. The first course of action that President Mnangagwa's government has taken is to rewrite or correct the laws and ensure that there is a good business environment for businesses to thrive and operate within our nation. And I think that's a positive thing. Admittedly, again, I want to repeat that there could be issues here and there, but they are not as significant.
Oh, thank you so much, Dr. Nguni. Please do stay on the line. Tinemwe mutereri riparunare, ndi mukoma diva. Magadi mukoma diva. Hello? Hello, mukoma diva, magadi?
Ndikati ndiri nani magadi iko.
Aiwa tiri wapenyu, chirongwa ndechenyu, tipewo pfungwa dzenyu. Muri kufona muri kupi?
Ndiri South Africa.
South Africa. Handizive kuti tiri kuita dambudziko rakaita sei nhasi rekuti tibate vari kuZimbabwe, nokuti ndiri kuona vari kunyora panapo vachibvunza kuti vakuma atibateyu, asi tiri kuzama kuvafonera. Tinoimba kuti panopinda chirongwa kwamvura yacheka makumbo teita bata vaviri vatatu. Tipewo pfungwa dzenyu mukoma diva.
Right, ini ndiri panyaya yakaita gorapu yekubiswa kwavamugabe. Chekutanga, maZimbabweni hatiregerei kuti vamugabe vanga vari nani. Vamugabe ndo the West President vaita kuti tisvike patiri nhasi nenhamo yatinayo. Ndevamugabe vakaita kuti mainstitutions ese asave independent vachikontrole the power yavo chete. Saka let us not think it is the grassroots. Vamugabe was the worst as and ever. Yes, of course, so we are in part three to Taura Nasa. A problem we are trying to know about Vamugabe. I think Vamugabe is not going to be able to do that. The problem with Vamugabe is a legitimate problem. Vamugabe is not going to be able to do that. We are going to be able to do that. We are going to be able to do that. We are going to be but hapana munhu chenwa dzonga hapana mhangawo yakakusupportai ini nemudzimai wenyu muchiwa. Ndinokupai mari yangu seyo kumwerekai. Ndoona kuborwai mari yangu motenga something chekuti muitise mari. Mukadzo muka akati pisa. You are going back to square one. Saka pata kuti paurigwane. The first thing, waro wesarudzo ngakuchene. Paurigwane kuti zvatiri kuita. Pasave pano kuti mapolitician ndiwo anotaura kuti aiwa aiwa wasazvinobva pakadai aiwa. Ngava uye vakawanda zvinhu zvakagadzigwa vowirirana. Karuza okontinja kuzosuwa ndaruza. Ahwina idecrete ehwina. Kati kana pasina kure napakadaro, munobatana sei?
Saka muri kukurudzira kuti paaite nhaurirano. Muri kukurudzira kuti vagare pasi riri mapato ezvematongero enyika.
Akahwina. Akahwina savamunangagwa. Ndovangatokoka. Vakaruza vato kutaura. Ngozi riri kandaruza ndinogokoka ahwida kuti sei. Ngozi ahwina anenge achindokwasa kutonga. Ndakavhotekwa nevanhu ndine vechitimei. Ndine vanhu vakati vhotera vari kumasure mangu. Ndiye anokwanisa kuti reach out kune akaruza. Noti akaruza kuti ati ndinoenda kune akahwina. It doesn't go that way. Really, politics doesn't go that way.
Right.
Ndinangagwa ndo vanokwanisa kutaura.
Ndine mubvunzo wandanga ndichingogara ndichitidai nambo vanhu vekutaura navo. Zvino ndinogona kubvunza iwo maonero enyu. Pane chimuko here chekuti opposition inge ichipinzwa munyaya dzemamiriro akaita upfumi hwenyika nematongerwo enyika muZimbabwe? Opposition ine role ipi yainga player ipapo?
Pari zvino pari zvino hapana role yainga player. Because at the present moment inogo player chii kana vane two thirds ndo vanoita mitemo ndo vanoita everything muparliament macho. Yes, opposition inongove pavo kuvatipa kuti vaiva accountable. Inogona kuplaya that role yekuvaisa maaccountability.
ndokunge ukana avo vachinge vada kushanda navo ndo vanova edza but I think delivery is very minimal.
Ah, thank you so much. Maita basa baba. Chris, that was Mkoma Diva calling from South Africa. He's saying that the removal of President Mugabe was the best thing. He says the former President Mugabe is the worst president. I don't know who he is comparing President Mugabe with, because he has been in power for 38 years. And he says he was only concentrating on consolidating his power. And he's on the issue of talks. He says it's President ED or President Mnangagwa who is supposed to reach out to opposition members, not vice versa, because he's the one who was voted into power. Yes.
Yes, sir. Jonga, silomnye umlaleli njalo. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba njani?
Siyaphila igama mbani?
Umbongeni.
Ah, umbongeni unjani?
Siyaphila baba njani mina?
Hayi, siyaphila. Ungapi komhlaba?
South Africa, Jones.
Oh, it was. Akusiphi imbono yakho ngodaba esilalo lamhlanje?
Hayi, daba leluhle kakhulu ngempela, ikakhulu abantu abathembele ukuthi izalo phezu izobasiza. Hayi, ngizazela ishiye kakhulu. Mina vele nje mina ngokwami vele ngishazi. Njalo vele ngingathembelanga lutho kuzakuthiwa. Mina ngakho kahle kahle bengingathembelanga lutho. Kuzi izano PF uma ngabe nje ungumuntu vele ophilayo kahle kahle ekhanda. Ningabantu beZimbabwe, abantu beZimbabwe kusho ukuthi singakho ukuthi bayizithutha. Ngoba phezu kweminyaka emingaka eyi-37 years ngikhona ungaba nethemba lomuntu ohluphisa abantu, othole ilizwe lirayithi belithatha kuma-British isayirodija belithatha ilizwe lirayithi. Akula nto eyi-1 eyathuthukayo, ngikhona ungathembela manje phezu kwe-37 years. Abantu besifa bebulawa yimikhuhlane, bebulawa yindlala, beswela imisebenzi kungena mgwaqo. Umgwaqo ekhona yathiya ke ngosnidi sayithola injalo. Manje abalutho nithi imigwaqo naleyo esathi sizalwa sayithola injalo yiye namagotigoti namanje. So ungatshela ukuthi ngikhone wena ungathemba umuntu obenguye ebulala ilizwe ekhona phayana, ufuna ukuthi wena uzomthemba ukuthi uzolungisa izinto. Mina vele ngileshiye kakhulu ngabantu beZimbabwe ngoba lawa amavoti ebesinawo nyaleyo inyanga esileyo. Mina bebhelela ukuthi mhlawumbe kungaba ne-change, kodwa njengendlela abantu beZimbabwe bayibo baphatha ngalo ukhetho ngendlela engayisiyo, hayi ngizobuhlungu kakhulu. Ngoba into ekhona vele laphana kulalotho esingalibhekelela, izalo phezu ifana nomuntu onebhadi ukuthi uyawufuna umsebenzi umuntu wakhona wangasebenzi-2 days bamxesha ahambe ayofuna kwenye indawo bayemtshela ukuthi hayi akula msebenzi kodwa basale beqhasha abantu. Izalo PF akulalutho laphaya. Abantu abathembele kuzalo PF bazikhohlisile, babone zankomo abazihlukayo ezizokhontinya zinadlala nje kuphela, bazokhontinya kuphela bephiwa yini impuphu le noma basayiphinda sayiphiwa namathukela la avotelayo. Yikho nje lokho abazokuthola. But okunye kwesi-2 akulalutho, imsebenzi vele yavala kudala, yonke into wavala kudala, amakhampani avala kudala, ikhubheni ingazikhone harale le. Nakhona I think akulalutho ngoba le mali leyo ayikho emabhawa emabhenki akulalutho. Ngizokhumbulele nkulumo ka-2019 le khankasela ukhetho sithi mgari nani yena ari emasonini nakakho akempava uqinisile, wayeqinisile u-2019 laphana kulalutho laphayana izalo kuphefa kulalutho. Abantu vele bangathembeli lutho, bangathembeli lutho, 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 lutho. Kuzohlala njalo nje uMnangagwa elokhu ekhuluma ngoba uMgabe naye sangu-president naye wayesithi uyalungisa izinto. Njengakhona lokhu kwenziwa ngumnangagwa bebhizi besikhohlisa bekhohlisa abantu eZimbabwe ngophana ku-ZBC besithi izinto zihamba kahle zihamba kahle, but kungalalutho nalolu iyihwala lubonakalayo. Yikho futhi khonokho kuzoqhubeka kusenza nje abantu nje asingathembeli lutho. Njalo abantu bangazikhohlisa ukuthi bethi Mnangagwa uyalungisa, akulalutho azolilungisa. Kwabahlila kudala lokhuya, kwabahlila kudala kudala, njalo kusazokhontinya kubafula futhi. And futhi into ekhona ukuthi bona abantu beZimbabwe bona bakunaki i-MDC yaqala ukubusa leliya lizwe even noma ingabusi yaqala ngo-2000. That's why ubona izalo PF continue ilokhu ihluleka ukubusa ilizwe ngoba vele umuntu obusayo laphana obusa ngcwele, akuso umuntu ofunekayo laphaya. I-MDC yabona bayingathatha nje 1 month izinto zonke nethuna zihamba kahle, abantu kabafundi ngayo. kanti ngo 2008 lapho uChamil Tsvangirai ayekhona ebusa lomgabe izinto zabangcono kakhulu uthe lapho sibona umgabe eliwina ukhetho ngo 2013 izinto zonke zathabalala futhi kwahamba futhi konke until manje izinto zakhona kazihambi kahle and kubuhlungu kakhulu kulokho kubantu bazimbabwe ngabhekelele kuzane kuphisa hayi mina njengami ngikhohliwe kakhulu ngizoqhubekela nje kuphela ngizamela khona la sizama khona sizamela abadala kuphela nje ukuthi impuku bathole ukudla but okunye kwesithu kubuhlungu kakhulu ngoba abantwana abasekhaya le abafundayo akulalutho abazolithola ngaphansi kwesandla sezane kuphisa okuyibo futhi abavotela izano kubuhlungu kakhulu kakhulu ngiyabonga
hayi sibongile lathi ube lobusuku obuhle
sharp bo
Jonga, I've another caller.
Yeah, go ahead, Chris.
Msindazi, unjani?
Iyaphila ntina kunjani coach?
Hayi, siyaphila. Ungapi komhlaba?
Ah, mina ngisegoli ndunu.
Oh, usegoli. Akusiphi imbono yakho kathi ngelanga lona leli ngomnyaka odluleyo ubukhangelelene, ubukhangelele ukuphenduka yini ekhaya?
Ah, kuphenduka ekhaya vele azange yiba into engicabangayo mina ngoba lokuza kwamlapha eSouth Africa nize nje eZimbabwe kusancebeka kancane. So bengilindele ukuthi khona noma mebhiloza bengene la alungise kube abantu basekhaya labo bephila impilo engathi bangconanyana. Akwenzekalanga vele ukuphuma kukamgabe kungene uMnangagwa. Azange kwaba lotshintsho ngoba vele into eyenzakalayo laphana ukuthi nje ukutshintsha nje idonku bofinkabe enqoleni. Kodwa into esenqoleni lokhu kusasengamajoda so into ezifana naleziyana zisokolisa abantu ekhaya to nathi sinje asinawo amalungelo agcweleyo laphana njengamanje siyabona into ziyashoda ayikho into etholakalayo kuyizo lezinto zokuthembela kubona omnankagu ukuthi uzolungisa umnankagu ayikho into azayilungisa just abantu basize umnankagu ukuthi alungiselele iphokethi lakhe and ugovernment lwana obephethe umgabo sasewulove phethe umnankakho ngoba ungathi basebenzela nje emaphokothini wabo ayikho nje into asebeyenzile abe kukhona okucacayo asebekwenzile mina ngibone nje ukuthi kakhulu futhi ngaphakithi emathepheleleni egwanda bayenzile bafake i-tollgate i-tollgate lana isho ukuthi ikhuthuza thina futhi bangezelela ama-tollgate okubena ukuthi ngabe benza intuthiwa hhayi la nto abayenza laphana so ukuhlupheka sisazohlupheka okudlulileyo ngokuthi lokho esikubonayo uyeza umene kodwa kusala yona i-government abantu abaphezulu bazobesisutha besidla kahle thina esilapha egoli sisazosebenza nzima sikhathelwa ngamabhulu sidumeza khona izinto leyo babuye futhi basithathele futhi ebhod asinamhlaba thina kulelani lizwe abantu abale mhlaba ngabantu abayi-four five six seven bona abantu abaphila kangcono abazizwa beselizweni labo ubuhlungu ukuba isiphephele mhlakababa ubuhlungu kakhulu ukusebenza kusebenzela imali encane ungela ukuthi uzathini kunje manje sivalalekile khona lapha eSouth Africa asikwazi ukuthi labo basicabangelani ekhaya ukuba ngcono nje ukuba lapha uba isiphephele kulokhu kwasekhaya ngoba ekhaya kawunamhlaba so into into engaba khona nje ukuthi nje abantu labo abakithi ekhaya abasekhaya kakhulu izidala ma bevota bebeqala bacabange kuqala bengazofika befike bekhohliswe ngamabhakede omumbu ngoba amabhakede omumbu yiwo ayenza yonke lezi zinto lezi amabhakede abuya leZANU-PF asitsho ukuthi i-M D C la ezenze into enkulu kodwa besikhala lokho okuncane ezofika ukutshitha abantu bebezokwazi ukuthi labo baphile kangcono
hayi
njengamanje njengamanje ilokhu ukuhlupheka lokho laba kwenzayo okwenzakala ekhaya sokuthinta thina ngapha yithina manje sokumele sithina sithole lokho esikuthole eSouth Africa sikuthumezele khona
yabona hayi kuyezwakala kakhulu sibongile ngembono yakho
siyabonga futhi
Jonga before we go any further let's take a quick break
that's okay Chris.
Akubizwa ozwayo ngalinyanga kalweni umsakazo wakho we-VOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mashabezu liyamina kulezi ngxoxo. ezizawenzelwa endaweni ezehlukeneyo ngomtoko mhla ka 15 Lwezi ngevikezayo, eHarare mhla ka 21 Lwezi, eGwanda mhla ka 26 Lwezi, eLupane mhla ka 28 Lwezi, sicine ngakontuthu ziya 2 ngoBulawayo mhla ka 30 Lwezi. Asidibenani lami uPastor Jeremiah Ulezi.
Ye lingakhohlwa ke kusasa njengalokho okukhulunywe nguPrasedi Jeremiah, kusasa ke kuyamba kule ngxoxompikiswano emtoko liyanxuswa ke ukuthi liye khona ngobunenge jonga.
Ndizozo chaizvo vateereri vedu vari kumashanland east nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza mangwana chaiye munokwanisa kunge muri muchirongwa chestudio 7. Tinenge tiri pamutoko, mutoko stender, musova 15, mune muchinzwa zvirongwa zvedu zvamunenge muchida kukurukura ihurukuro yakasununguka iyoyo inenge ichitarisa zvinobata matunhu amuri. Musova 21 tetiri muHarare, musova 28 tetiri kuGwanda topedzisira nemusova 30 kuBulawayo. Sinungukai kupinda muzvirongwa zvestudio 7 live. Chris.
Yes, Jonga. Dr. Goni. Dr. Goni.
Ndofunga tine muteereri futi. Dr. Guni ngobatai paita muteereri atibatei kwenguva tata muti abati rega itingonzwa 30 seconds. Muteereri wedu ndianu?
Misi Gombe.
Vagombe makadi
kunyanga kuZimbabwe.
Vagombe kuinyanga kuZimbabwe makadi.
Ndiri pangu makadiwo.
Takasimba.
Hunde.
Taurai ndima ndenyu sakurai zvenyu.
Icho kwadi tinotenda nehurukuro yamaita pazvara nhasi. Tinozova kuti zvara nhasi ndozvara rakabviswa vamugabe kubva pachigaro pachipinda vamunangagwa. Isuse zvara zvemuZimbabwe kunyanya nyanya isuse vanhu vakashungurudzwa kuburidza nezvematongi venyika ndopataisimudzira kuti Zimbabwe yaakuchiendawo utongi hwejekerere. Taisimudzira kuti Zimbabwe inge ichizotongwa nemapato akasiyana siyana achange akabatira pachigaro. Sika taenda kune sarudzi yatinoti transitional authority, but hatina kuona zvinhu zvakafanana naizvozvo. Instead takatoona ZANU-PF yakaita yakabva yatora masimba iyoyoga ikabva yatanga kutonga iyoyoga. Saka hapana musiyano watiri kuona zvaiitwa navamugabe nezvaiitwa navamunangagwa. Hapana musiyano watiri kuona because dai pava pane musiyano vamunangagwa dai vanga vari munhu vari kutaa munew dispensation vangadai vakabuda pachena vachitaura kuti vanhu vakadhisapisa ikaigamara ndivananaani. Hurumende yobuda pachena ichitaura kuti zvinhu izvozvoizvo, you want to make sure kuti vanhu ivavo tida kuti vabatwe. Vanhu vakaurawa vanhu muna 2008 vakauraya vanhu over 200 people. Vanhu ivavo vanofanira kusungwa. Kuurayiwa kwana Tonderai Nzira kwose kwaifanira kuchitaurwa nehurumende iyoyo. Tonyatsa kuziva kuti hurumende iyi hurumende iri pachena. Saka maonero eri tiri kuona sekunge hurumende yakangofanana nayavamugabe. Wazvavamugabe waimhanyira kuti kana pakaitika chinhu waiseta commission of inquiry. We remember kwanga kuine commission yaihamba kwecommission pakazoya bidhungu chena commission pakazoya bhiiosii commission. Macommission yese aya haana chaakabudisa. Wakanyepera vanhu wakati tikaita makomisheni aya tichakuzivisai zvabuda imomo. Ndoza tikuona zvakare neinonzi Moshanti komisheni iri kutendera ichibvunza vanhu nekuurayiwa kwevanhu vatanhatu muHarare. Hapana zvinobuda pakomisheni iyoyi. Munhu akada kungovhara vanhu kumeso zvoita kunge ihurumende iri kuita zvinodiwa nevanhu. Zvavari kuita zvekunyepera kusungwa ana Superman ndovanzira vasungwa nemhosva yecorruption. Orara muchitokisi zuva rimwe chete mangwana atopuwa bell. Kuda kuvhara vana vemuZimbabwe kumeso zvoita kunge munhu ari kurakidza kunge ari kuita zvinhu zvakasiyana navamugabe. But chiripo ndechekuti titori worse than zvanga zviripo navamugabe. Titoshupika chaizvo muZimbabwe nekuda kwehurumende
yavamugabe. Thank you so much. Vagombe maita basa nguva ndodzamhanya. Chris.
Yes, Dr. Guni, we have run out of time. If you can say something in just 15 seconds to encourage or tell people why they should go back to Zimbabwe.
Well, before I can do that, let me quickly respond to this.
Time is up.
Unfortunately.
Zimbabwe is a constitutional authority. It's a constitutional democracy. There is no need for transitional authority because we ran through elections. That's why we had elections. It's a democracy. People elected the Mnangagwa government.
Thank you so much. Dr. Guni, we have run out of time. Thank you so much. That was Dr. Frank Guni, MDCT Chairman, USA Province.
ZANU PF.
I'm sorry. Good night, Zimbabwe. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.